Zuva ranhasi vangavari acting speaker vaRuben Marumahoko vataurira Dare kuti vatambira tsamba kubva kuMovement for Democratic Change T inotaura iyo kuti Dr. Thokozani Khupe havachamiririri zvido zvebato reMDCT zvichienderana nezviri mubumbiro guru renyika yedu yeZimbabwe Section 129K zvinotaura izvo kuti kana munhu asisiri nhengo yebato rezvematongerwo enyika raakasarudzwa achimiririra endi pati iyoyo yanyora tsamba kuna spika kana kuti purezidendi wesenate zvichibva kuti nhengo iyoyo iri muimba ipi yacho zvichitaura kuti munhu iyeye haasiri memba webato rayo saka mukubudikidzira zvandiri kutaura izvozvo vamarumahoko vabva vataurira Dare kuti amai Khupe havasiri nhengo yeparamende uyezve pakaita zvinoda kuitwa kuti ZEC Zimbabwe Electoral Commission iziviswe nezvaitika izvozvo
vagutu tichitarisa pamutemo amai Khupe vanokwanisa here kupikisa zvataurwa navamarumahoko izvo
ichokwadi vanokwanisa tinoziva hedu kuti Section 121 in brackets K yebumbiro romutemo ndo zvainonyora izvozvo zvokuti kana munhu achinzi haasisiri nhengo yebato rakanga ari nhengo paakapinda muparamendi bato iroro rine kodzero yokumuita recall kubva kueither National Assembly kana kusenate zvino nyaya iripo ndeyekuti pachine makakatanwa atori kumatare panyaya yekuti MDCT chaiyo chaiyo inonzi itingangoti pamutemo iri legitimate kana kuti iri pamurawo ndeipi saka ndoda kuti vateereri vaziye kuti mangwana musi wechishanu nenguva idzo dzinoita 2 o'clock dzamasikati patori nenyaya ichange ichinzwika kudare guru rehigh court kuguta rebulawayo ichange ichizotongwa na Honorable Justice Francis Bere inyaya yatingangoti yakakwidzwa nevanozviti ndo vari kutungamirira MDC yavachamisa vachitivo mai Khupe neni navabhebhe hatifanirwi kunge tichishandisa zita rokuti MDCT saka iyi nyaya iyi tiri kuikwikwidza manhasi chaiye makuseni tofaila atingangotiwo muchirungu anonziwa maopposing papers kana notice of opposition yatiri kumiririrwa naprofesa muzvinafundo Lovemore Maduku
vagonesa hamuna kurumidza kumedza kutsenga kuchada here apa tichitarisa zviri kutaurwa navagutu
kwete tofanira kuyeuka tese kuti chinonzi bato rezvematongerwo enyika haasiri munhu umwe chete bato rimwe nerimwe rine mapazi akasiyana siyana sebato reMDC tinoti isusu bazi redu guru iCongress toteera bazi rinoteera rinonzi National Council pakati pemacongress ese National Council ndiyo inonzi supreme decision making organ yebato zvichiteera kusangana kwakaita National Council yebato redu amai Thokozani Khupe pamwe chete navaAbednego Bhebhe navagutu vakadzingwa zviri pamutemo kubva mubato redu
vagutu
inonzi National Council iyoyo yakaitwa yakagara itori under contest